kuhuruma kwa zaka ikuwa ndaka wana ndaka ikuwa zubutu ikuwa invited ndaka ikuwa ikuwa ni bato ili wa chitawa yuti wakangu wa taifa ni kuna mabasa atunaita kuna ukwa tunogara ku Maryland ni ku Texas kuti tunopatisipeta kunema Chamber of Commerce tino ushanda nema organization aleta sana Prosper Africa ndi ni kuna ukwa inina amene election judge na USA saka nema activities wao ndakawana wa tinyore na kuti tunoona kuti mweta saka wanda saka tukumbira kuti munge muchishanda nesu mu Leadership Council National Small Business Association
vazhinji vakadaudzwa kuti zvakakosha zvakadii zvokuti munge muchidonga kuti mupinde mu Leadership Council utungamiri uhu hwamakushi
I think zvakakosha pakuti matiri chavakamirira kazhinji ndekwekuti panoita muno muamerica wecongress bose kusenate nekuhouse pavanogara masesheni avo sevatungamiriri vebato renfba tinoenda tichinonzwa mafungiro avanenge vachiita nezvinhu zvinenge zvichirongwa kuti nyika iende mberi mutemo nezvimwe zvakadaro pavanenge vachidaro isusu vemabhizinesi tinenge tichiuyawo nezvichemo kana kuti maideas anenge achibva kune mabhizinesi kuti tizvipe kune vatungamiriri vemapata ava vecongress kuti vange vachizvitora vachizviisawo mubumbiro remutemo pavanenge vachigara vachikurukura muparamendi yavo
makanzwa sei semunhu aberekwa kuzimbabwe adomwa kuti ange achipinda musangano rakakosha kudai
zvinonzwisa manyukunyuku kuti uonekwe kuti unenge uchidomwa semunhu akabva kuzimbabwe kuti unge uchimiririra mabhizinesi ese muno muamerica nekuti takamirira is really very important zvinodadisa kuti tiwanikewo tiripo tichikwanisa kunge tichipa pfungwa dzedu pane zvizhinji zvinenge zvichitaurwa kuti zvibatsire masmall business muno muamerica nekutiwo isusu panenge tirimo motoona kuti zvingaitwe sei kuti tiwane kuti tingaunze zvimwe zvichemo zvinenge zvichibva kune dzimwe nyika zvona
kudomwa kwenyu kundekwenguva yakareba sei inganzi muchirungu temu yekunge muri mukanzuri
so kunge tiri mukanzuri kwekutanga is 4 years irimo but inenge iri renewable after every 4 years kuona kuti ndichiri kuda here kana kuti ndichine masimba here kuramba ndichishanda ndirimo
vazhinji vangadawo kunzwa zvamunoitawo kukambani yenyu yemore gold
more gold global ikambani yatakafoma muno muamerica mugore ra2015 saka yakatangira muno and iko zvino tava ne office kusouth africa tine office kuzimbabwe nekukenya saka kuno tinoita zvakawanda saka kunoku tinonyanya kutarisira nenyaya dzetechnology saka tinoshanda nekambani zvakaita vana Dell Technology vakati appointa se an authorized dealer nana Ingram Micro kushambadzira makombyuta malaptop nemasoftware nekuitawo inonzi business intelligence analytics zvekuti tinotora information tichigadzira totarisa kuti information iripo iri kurevei saka tinoita mabasa nefederal government nestate state of Texas nekuno kuMaryland nemamunicipal nemacounties ndovatinenge tichiitira navo kunana South Africa nekuZimbabwe kambani yedu inonyanya kuita zvecorporate branding promotional wear negolf tourism saka tinoenda tichinotamba kufika ukoti nekunana Kenya nethe Southern Africa region what we are looking at is importing kuunza zvinhu zveagriculture from the African continent kuunza kuno kuamerica zvinhu zvakafanana na coffee tea ginger macadamia nuts negarlic nezvimwe zvakadaro tichishandisa maprotocol eagoa anokurudzira kushambadzirana between america neafrica saka tichida kuincrease trade so ndozvinhu zvizhinji zvatinoita izvozvo
vazhinji vanoti ziva kwavakabva kumusha uku taona hedu kuti kambani yenyu iri kushanda iriko imiwo sedunga munhu mune zvamuri kuitawo here kubatsira vamwe kumusha kana mungava muno muamerica kubatsira zvisora zvezimbabwe
muno chandingataura kuti muno muamerica ndechekuti we are still growing tichiri kukura asi kune vamwe vanenge vachida kutanga mabhizinesi muno vanenge vachitibvunzawo kuti kuzvinofamba sei makazvitangawo sei tichidii saka tinenge tichivabatsirawo nepfungwa kuti kana uchida kutanga bhizinesi rako unotanga wakabaende kuti kwaunoenda nezvimwe zvakadaro kuzimbabwe zvandaa ndichataura zvizvi kambani yedu yekuzimbabwe iri kushanda nedzimwe kambani dzirikoko kutiona kuti zvii zvatingaite kuti tikwanise kuincrease kana kuti kuwedzera maexports kubva kunyika yekuitira kuti nyika inozogona kuwana foreign currency zvimwe zvakadaro saka pane zvimwe zvatichaparura muchikamu chinoteera zvatiri kushanda nemakambani makuru ari ikoko muchange kuchizvinzwa muchikamu chinoteera
shoko ra munga sira vana vezimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva
chandinokurudzira ndechekuti kune vana vemuzimbabwe vari muno muamerica nevamwe variko kuti zvimwe zvinhu zvinooneka kunge zvinhu zvakaoma zvikuru chasereka asi kana munhu ukashinga ukagara wakatarisa in focus nezvimwe zvauri kuita pane zvinhu zvinobuda zvinenge zvirimo asi patinenge tiri kuita izvo kurudzira kuti vanhu ngatibatane tichizvika maidea sekutaura kwamava matare kuti ngatibatane tione kuti tikurudzirane pamwe chete kuti munhu wese akwirire mutsoro.